Mutongi wedare repamusoro vachine mbiri bhunu nhasi vatura mutongo wekuti vamadzore pamwe navalove more magaya vaburitswe muhusungwa mushure mekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera chikumbiro chakasvitswa kudare nemagweta evasungwa ava. Mumutongo wavo vabhunu vati hapana humbo hunonwisa mvura hunoratidza kuti vamadzore navamagaya vaivapo pakapondwa vapetros mutedza mumusha weglenview gore rapera zvichitevera humbo hwakasvitswa kudare nemagweta evasungwa ava hwekuti vamadzore vakanga vasiri panzvimbo iyi musi wakapondwa mushakabvu. Mumapepa ari pamberi pedare vamadzore vanoti vakanga vari kuchipatara nemudzimai wavo akanga asinganzwe zvakanaka panonzi pakaparwa mhosva yavari kupomerwa iyi. Vamagaya vanonzi vakanga vari pamwe chete navamadzore musi uyu. Mutongi wedare ati vamadzore navamagaya vabhadhare mazana mashanu emadhora pamunhu semari yechibatiso sezvo nyaya iyi ichiri kuenderera mberi nekutongwa. Vaviri ava vanzi nedare vasiye mapepa avo ekufambisa kumunyori wedare. Mumwe akaburitswa nedare iri ndimuzvare Cynthia Fungai Manjoro, avo vakaonekwa nedare kuti vakanga vasipo zvakare pakaparwa mhosva iyi. Munyori muboka revechidiki muMDC yavatsvangirai vapromisi Mukwananzi vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Tinozvitambira zvikuru zvinhu zvatanga takagara takatarisira nechikonzero chekuti vamadzora vanga vasina mhosva. Chechipiri, tiri kukurudzira hurumende kuti ichimbidzike kuburitsa vamwe vasara mujere ndava vana mhosva.
Vamukwananzi vati bato ravo ranga richigamhena zvikuru zvichitevera kugara mujeri kwanga kuchiita vamadzore nevamwe vavo.
Kwanga kuchitikanganisa zvikuru sekuziva kwenyu vamadzore ndiye mutungamiri wedu mukuru kuyouth assembly tachikamhina pavanga vasipa pasi tine tariro yekuti vamadzore vanga varimo vachiita basa ravo vachititungamira vachitipa direction vari mukati. Tinofarira kuti kubuda kwavaita kuchaita kuti kuite bundutso kuita assembly.
Zvichitevera mutongo wanhasi kwave nenhengo 26 dzasara dziri muusungwa pamusoro penyaya iyi. Vatsigiri veMDC vazhinji nhasi vatumira mashoko ekukorokotedza vamadzore padande mutande reindaneti paFacebook nepaTwitter zvichitevera mutongo waturwa nedare nhasi hwekuti vabuditswe mujeri. Zvichakadai, vamadzore navamagaya vacharara mujeri nhasi mushure mekunge vana muzvinahofisi vekumatare varamba kutambira mari yechibatiso yanzi vasungwa ava vabhadhare vachiti nguva dzanga dzapera zvokuti vangavoda kuenda kudzimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.